Amai maruwa vano tiropa iri rinoshandiswa zvakare kurapa mamwe matenda asingarapike nemapiritsi ayo anogona kuwedzera ropa chete. Vano tiropa rinonyaya kutiwa nderiya rinonzi blood type O iro rinowanikwa muvanhu vakawanda munyika.
Kana ndikatarira munyika yedu yeZimbabwe, tikangoti chikamu chinodarika makumi mashanu nezviviri 52% yevanhu vose vanonge vari blood group O. Zvichitaurawo izvo kuti nyange tikapindo muzvipatara chikamu makumi mashanu nevaviri 52% yevanenge vachirwara vanenge vari blood group O zvakare.
Amai maruva vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vapote vachinopa ropa iri nokuti rinopa upenyu kune avo vasina rakakwana mumuviri yavo.
Tichikurudzira mhuri yeZimbabwe, ndinoda kutaura kuti ngatitei ropa tibatsire avo vanotambura nezvirwere zvakasiyana-siyana zvinoda kuti vawedzerwe ropa mumuviri wavo. Kunge uchirwara uchida kuwedzerwa ropa zvinongoratidza izvo kuti mwiri wako uri kukundikana. Chinenge chichida kuti ubetseredzwe nacho iropa chete, dzimwe nguva haasi mapiritsi.
Amai maruva vatiwo vana vanozvarwa namai nababa vamwe chete vanogona kuita ropa rakasiyana, uye munhu ari kutorwa ropa anotanga amboongororwa zvakanyanyisa kuti vatange vaona mamiriro eutano hwake, zvikuru matenda anotapuriranwa.
Pautano apa tinotarisa zvinhu zvakati wandei. Totarisa kuti ropa rako rinokukwanira iwewe here, pane kakutarika kuongorora katinoita, katesti katinoita, uyezve tinotarisawo magariro aunoita kuti unozvibatawo zvakanaka here, hausi munhu anosangana zvakanyanya nevamwe vakawanda pabonde here, hauna chirwere here cheHIV, syphilis, hepatitis nezvimwewo zvirwere zvakati wande wandewo.
Imwe nyanzvo yeutano Dr. Life Zambezi vatiwo ropa ndiro rinofambisa mitezo nenhengo dzemuviri wemunhu zvine utano.
Masainzi atinoona kuti munhu ana ropa rakakwana, munhu anenge anopera simba, unokasira kuneta, unogona kuzarirwa pakufamba, uye maoko anogona kunge akacheneruka kana kuti achiratidza kuti ropa ishoma mumuviri. Saka ndizvo zviratidzo zvatinoona kuti munhu ane ropa shoma.
Dr. Zambezi vaendera mberi vachidoma zvimwe zvirwere zvinokonzera kushomeka kweropa mumuviri.
Tinoona zvakare kuti ropa iro ropa mumuviri medu rinogadzirwa mubone marrow. Mabhonzo mumaro, mwongo uya wemabhonzo ndo unogadzira ropa zhinji remumuviri. Saka kana pakaita any problem yebone marrow, pakaita kunyange gomarara remubone marrow kana any chirwere chinogona kuaffecta bone marrow, chinogona kuti munhu asagadzira ropa rakakwana. Kunzvimbo dzine malaria tinogona kuona futi vana sickle cell anemia vanogona kukonzeresa kushomeka kweropa.
Mukuru weZimbabwe Hemophilia Association waElliot Chintembo, mumwe wavarume vakazvarwa vaine denda rinonzi hemophilia iro rinokonzera kubuda kweropa kusingaperi. VaChintembo vanoti dambudziko iri rinofariswa kana vabayiwa majekiseni anomisa kubuda kweropa iri, zvokuti dzimwe nguva vanotopiwa ropa.
Ndakazvara ndinacho 40 years ago. Hemophilia inowanika pa1 in every 10,000. Pari zvino muno muZimbabwe tine 198 mapatients anorarama nechirwere chehemophilia, uyezve tine vasikana vaviri vane chirwere chehemophilia.
Sangano reNational Blood Services Zimbabwe rine mahofisi kumadhorobha makuru enyika anoti Harare, Bulawayo, Gweru, Masvingo neMutare. Sangano iri riri kukurudzira vanhu kuti vanopa ropa nokuti rinoponesa hama neshamwari munguva dzavanomanikidzwa kuwedzerwa ropa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapinitse.